manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru wakanaka vateereri. Tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wesvondo kurume 16 2025. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuve nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Apo pasi rose riri kugadzirira kucherechedza zuva rekuwaniswa kwemvura yakachena reWorld Water Day richacherechedzwa nemugovera unouya. Hurumende yeZimbabwe iri kukurudzirwa kuti igadzirise dambudziko remvura munyika. Musangano wekutsvaga nzira dzekuenzanisa mikana pakati pevanhurume nevanhukadzi weCommission on the Status of Women, CSW69, uri kuenderera mberi mangwana kumuzinda weUnited Nations kuNew York. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu yevanhurume chenyika cheWarriors chopinda mukamba mugadziriro yacho yemitambo yeFIFA World Cup Qualifiers. Indiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Apo pasi rose riri kugadzirira kucherechedza zuva rekuwaniswa kwemvura yakachena reWorld Water Day richacherechedzwa nemugovera unouya, hurumende yeZimbabwe iri kukurudzirwa kuti igadzirise dambudziko remvura munyika. Zuva iri riri kuuya apo zvirwere zvemanyoka zvinokonzerwa nekushayikwa kwemvura yakachena zvekolera netyphoid zvanyuka zvakare munyika. Dambudziko remvura yakachena riri kubata maguta nemadhorobha akawanda munyika. Makanzuro akawanda kusanganisira Harare anonzi ari kukundikana kuwanisa vagari mvura yakachena. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende kanawo makanzuru panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita nava Maxwell Saungweme vanova mutungamiri wesangano reCentral and East Africa Search for Common Ground kuti tinzwe pfungwa dzavo nezvenyaya iyi.
Iri zuva rakakosha zvikuru because munhu wese anoda mvura and mvura ehuman rights ikodzero yevanhu. And if you look at kuti zvirwere zvakawanda vanhu vanofa nenyaya yekuti mvura haina kuchena. And tichitarisa muZimbabwe, mvura chinhu chakakosha because makanzo edu, malocal government negovernment vari kutadza kuwanisa vanhu mvura yakachena vanhu wese mumadhorobha nemumaguta. So izuva rakanaka zvikuru sezvo rinotirakaridza mabasa anenge achifanira kuitwa nehurumende yedu with malocal governments kana central government pakuensure kuti vanhu havana mvura yakachena mumaguta nemumamisha.
Semaonero enyu zvii zvinofanira kunge zviri kuitwa kuti munhu wese awanikwe iye achiwana mvura yakachena mungave muri mumaguta kana kumamisha?
Sezvo tati mvura ikodzero, zvinofanira kunge hurumende ichibatsira makanzo kumeka sure kuti vanhu vawana mvura yakachena mumaguta, vanhu vawana mvura yakachena kumamisha. Inofanira kunge itori yatinoti an elections issue kuti vanhu vawana mvura because munhu wese anoda mvura yakachena. Mvura haifanira chiri chinhu chekuti chinowanikwa chete nevanhu vane mari kana kuti chii. Tinoziva tichikura kumamisha kana kumadhorobha waitoti munhu akauya pamba akakumbira mvura unomupa mvura yakachena yekumwa. Saka mvura chinhu chisingafanira kunge chiri chinhu chinoita makakatano kana chinoshayikwa kumunyika.
Tinoona kuti imi muri kushanya imo muno muAmerica zvii zvamafambira?
Ini ndafambira kuuya kubasa kuno ku head office yetu tatine meeting yekuita strategy kuti one kuti nemachinjira aita zvinhu chicha tingakwanisa kuita kuti basa ratiri kuita re peace building mu Africa nedzimwe nyikawo riendere mberi saka ndozva ndafambira
pane zvamungati makadzidza iko kuno zvamuchanopa kurova mwe kumusha here pamusoro penyaya iyo yerunyararo
tinongodzokera futi panyaya yemvura kuti unotoshamisika kuti muno unogona kumwa mvura yepa pombi iri kubuda papombi zvinhu zvatisingachakwanisi kuita sei zvizvarwa zvemuZimbabwe kakawanda kuti unoto ukatora mvura pa tap papombi unotofanira kuiboilisa kana kusamushonga kuti ikwanise kumwika so zvinhu zvakadai these are basic things zvatofanira kutarisira kuti nyika neupfumi hwedu hatinawo muZimbabwe tine madiamonds negoridhe nechi hatifanira kushaya mvura yakachena pamatap vanafanira kudzokera kwatatiri kare kwekuti unovhura mvura patepi whether it's a public place kana papi womwa and usina zvirwere zvaunotora ipapo and ndozvinhu zvandaona kuno kuti zvinhu zvichiri kushanda mvura iri kubuda mumatepi vanhu havasi kugara mumacommunities ane majurawo nechichi and zvinhu zvekuti dai vanotungamira vaZimbabwe vaitarisa izvozvo vanokwanisa kunge vachiitawo maresponsibilities avo
munoona zvakakosha sei kuti pange paine kudyidzana uku pakati penyika dzakadai seZimbabwe neAmerica
I think zvakakosha we are now in a global village nyika dzakaita sana America dzine yatinoti aid vanokwanisa kubatsira nyika dzakaita fanika wana Zimbabwe but aid is free Zimbabwe ino upfumi nema markets anodiwa nema American companies ne America yacho izvo saka kudyidzana kwenyika dzakadai kwakakosha zvikuru it's a global village I think zviri kune vanhu vakawanda whether iri America nana Zimbabwe kubatsirana kufambirana because we are so dependent as the nations of the world
avo vange vari va Maxo Sangweme vanove mutungamiri wesangano re Central and East Africa Search for Common Ground vachitaura nesu vari pamuzinda we Studio 7 mu Washington DC Muchikamu chedu chinotarisa zviri kuitika muno muAmerica. Musangano wakanangana nekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi we United Nations Commission on the Status of Women CSW69 uri kuitirwa muNew York muno muAmerica uri kuenderera mberi mangwana vari kupinda mumusangano uyu vachitarisirwa kudzeya zvitsidzo zviri kukurudzirwa dzihurumende kuti dziite. Musangano uyu wakatanga musi wa 10 kurume uyezve uri kuenderera mberi vhiki rino uchizopera musi wa 21 kurume chikwata cheZimbabwe chiri kumusangano uyu chiri kutungamirwa negurukota rezvemadzimai amai Monica Mutsvangwa uye chine nhengo kubva muhurumende nemasangano anoshanda akazvimirira Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri wesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe, amai Cynthia Mukamuri. Tatanga nekuvabvunza kuti vachazeyi mangwana.
Zvatinoshuvira kuti zvizewe chisungawirirano chibvumirano. Chokuti zvose zvakuru kugwa takuchizvisunga kuti mumwe nemumwe member state yoga yoga nyika yoga yoga yochigamuchira kuti iri ndobasa ravepo rokuenda mberi kumusha kuno riita kuti patinosangana gore rinouya tione nyika imwe neimwe yatotenderana yatoita basa rine zvinyogwa zvinenge zviri pasi tinoshuvira kuti vhiki rinonyangwe dziya nyika dzinotipawo mari mimatambudziko aya kuti tivaite dzichiisa mari iyoyo nokuti United Nations inofanira kuti zvinenge zvatenderamwa zviendewo nebudget nokuti kangotenderana tikangoisa runyoro signature pasina mari hazvitibetseri toda kuti titoti isu tabva kuno zvirongwa zvedu ndezvizvi zvokuti isu tabva kuno totogara pasi kuti vasikana nyaya yakatenderana uko ndeyoyo chiuya itifambire mberi kuenzanzwa kwemikana kupedzwa kwemhirishonga kupiwawo masimba ekutonga kuti tione kuti vanasikana vedu vese vari mukudzidza zvakanaka vachikwanisa kusvika pavanofanira kusvika ufumi huchipinda kumadzimai zvose izvozvo zvichisungwa nokutenderana kuti basa richienda mberi ndomuono wandinawo kuti dai zvazvinofanira kuti zviite patinotenderana apa conclusion nekusainirana ndonyaya yatovapo
Munoona hurumende ichizokwanisa kutora zviri kubuda kubva kumusangano uyu ichizowanikwa iyo ichiita kuti zvinhu zvigadzirike munyika here?
Maonero angu ndeekutoti hurumende yeZimbabwe yakatozvipira kuti izadzise zvitenderano nezviga zvabvumiranwa kumusangano uyu mukuru unobatanidza nyika dzepasi rose, nokuti vakatotuma delegation yaningati hutekwa-tekwa huri kuno hunotungamirirwa namai Honorable Monica Mutsvangwa namamwe maminista echidzimai kuti vapindewo muhurukuro idzodzi. Saka nokudaro panewo zvitenderano zvakatoitwa Zimbabwe pairi pakati pazvo zvinofanana neveAfrican Union nechibvumirano chakaitwa chakatangwa kuAddis Ababa chekuti mhirishonga dzipere kumadzimai navanasikana uyewo kuenzaniswa kwemikana kuveko. Zimbabwe inogona kuzviita izvi nokuti iri kufamba ichifambirana pamwe chete nedzimwe nyika uye vachibvumirana nekukurukura nezvinobuda muhuru kuro dziri kuno kuNew York, zvinoita kuti nyangwe nesu tinofarawo chose samasangano akazvimiririra tichionawo kuti hurumende ine chido nevana vayo nokupedza matambudziko anosanganikwa nawo namadzimai nevasikana. Saka chinhu chikuru chose nekuti vakatotaura nemuromo yavo vakatumwa naPresident kuti vamiririre nyika kuti zvose izvi varipowo pakati pazvo uye vanoshuva kuti zvigozogadzirika kumusha. Uye Zimbabwe yakagona kuti inobatanazve namasangano akazvimiririra, namasangano anozvitonga eringati private sector nevechidiki vakapindawo kunyangwe muhurukuro idzodzi, kureva kuti vanogadzira vakatarisa kubvumirana ku ipoko kuti kusave kono unosara kana nenzvimbo inosara, leaving no one and no place behind. Saka mukudaro tinoshuvira kuti apa tafambira zviripo zvichafamba zvakanaka.
Zvii zvabuda pamusangano uyu zvamungada kuona zvichigadziriswa munyika yeZimbabwe takatarisa zvinosangana nemadzimai uyezve nevanasikana?
Hurukuro idzi dzakasimbisa chose kuti kunyangwe upfumi hupindewo mumaoko emadzimai nevasikana pazvinogona napo, zvichienderanawo nekuchengetedzwa kwerunyararo yandingati 1325, resolution 1325, kuti kuve nekutsigirwa kwerunyararo kuti madzimai nevanasikana panjodzi dzinenge dzichiitika dzekuti kunenge kune vakonana, ingati maconflict situation, madzimai nevasikana vawane kuchengetedzwa varege kutogwa nokumbunyikidzwa. Ndo zvizhinji zvimwe zvakatenderana zvatinofunga kuti zvikanotevedzwa zvose izvi zvinotibatsira kuti madzimai mikana yovepo vokwira pazvinzvimbo, vasikana vochengetedzwawo voramba vari muzvikoro, uyewo vanoita mhirizhonga votomwa nemitongo yakasimbisisa mhirizhonga dzichiperawo. Ndo zvimwe zvezvinhu zvakasimbiswa chose chose.
Avo vange vari mutungamiri wesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe, amai Cynthia Mukamuri, vachitaura parunare vari kuNew York kumuzinda weUnited Nations muno muAmerica. Zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum, icho munopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Tinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo regareka chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita romora kanaka tine hurukuro navaishe kwenda umwe wechidiki anotengesa mumigwagwa muHarare. Ngatinzwei vachitsanangura.
Nyaya iripo ndeyekuti zviri nyore kuti kumunhu ari muofisi angomuka akutoda kutandanisa vanotengesera mumigwagwa kunyanya muCBD medu. Zviri nyore nekuti ivo havanzwise matambudziko atichisangana nawo. Nyaya yedu haisi yekuda kurwisana nehurumende, inyaya yekurwisana nenhamo. Nyaya iripo ndeyekurwisana neurombo hwatekeshera. Saka hatikwanisi kuramba takagara tichikwanisawo kutenga nekutengesa kuti tinge tichiwanawo zvinoraramisa. Saka nyaya yekuti tinotandaniswa tichinzi bva ipapo muri kutengesera pasiri pamutemo, nyaya yachai chaiyo tikada kutarisa haisi nyaya yokungoti mavhenda anofarira kunge ari mustreet. Nyaya ndeyekuti mavhenda ari kutsvaga kurarama. nyaya yakanyanya kuoma zvikuru ndeyekuti nyika haina mabasa. Nyika haina chimwe chekuita chinogona kutiraramisa sevana veZimbabwe. Saka muri kuona mavhenda akawanda mustreet. Haisiri nyaya yekuti tinonyanya kuda kunge tichiita basa iroro semaZimbabweans.
Hurumende tirikuona ichichema nematambudziko anounzwa nevanotengesa mumigwagwa, uyezve vanotengesa mumigwagwa vaine matambudziko vari kuti ndivo vari kukonzera kuti vange vachiita izvi. Muri kuona kunge ndezvipi zvinoda kuitwa zvinogona kugadzirisa matambudziko akatarisana nemativi ese ari maviri yatingati sustainable solution yekuti ndambudziko iri risarambe richingodzoka.
Pane mukitika ongorora government manje manje yakataura nezve mandatory taxation of the informal sector. It's a progressive idea inogona kubatsira kuti hurumende and the economy in general you benefit from activities in informal sector. Ndinofunga kuti pachi instead of kubana kutengeswa kwema kutengesa kwema informal traders mu CBD ndinoona kunge zvakakosha zvikuru kuti hurumende inge ichi shanda towards open towards the opening of my new markets further capacity than informal traders. What I think ndezvekuti hurumende haifaniri kuona my informal traders as my criminals. Inofanira kuona my informal traders as my partners for development and in development. Inofanira futi kunge ichishanda ichiziva kuti iri kushanda nema citizens ayo ari kutovavarira kuti nyika inge ichivandudzwa, because ndichitengesa mu street mariyo ndirikushandisa kunobhadhara mafees, ndirikushandisa kudii kunobhadhara mabills ese ari important munyika. Saka nyaya iripo ndeyekuti hurumende nga inofanira kubva mukuona maplayers informal sector semhandu dzehurumende, asi kuti semapartners anokwanisa kutoshanda kuti hurumende inge ichishanda zvakanaka.
Zvino zvamuri kuti hurumende yakauya nedanho rakanaka inozorasika papi?
Maapproaches esa anonetsa kuti anenge achibva kumusoro kune vakuru vakumashefu anenge akapfeka masutu ari mumahofisi akanaka zvikuru. Asi ndinotenda kuti zvikange zviri zvese zvekuti tiri kufamba tese munyaya dzebudiriro yenyika yedu yeZimbabwe, tichizwa kuti informal trader street vendor anoramba ari muZimbabwe ari kushandira kuti nyika ibudirire, uye ari kushandira kuti vana naiye pachake vanga achibudirira. Zvinotiitira zvakanaka.
Kwanasi togumira pano manzwa hurukuro yataita nevamwe vevanotengesa mumigwagwa muHarare vaishe kwenda. Tinokutendai vatariri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa sondo rinouya. Ini ndinoita Vakanyove ndiri muWashington DC.
Tinotenda Taboka nekutipa chirongwa chevechidiki. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum muchichipiwa na Evans Zininga we Studio 7.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu,
Jesu simba rangu, munondipa simba.
Nokuchingamidzai vateereri muchirongwa chechitendero chesvondo rino. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Taita rombo rakanaka zvakare nhasi mufundisi Venon Chamba vauya neimwe mharidzo yavakatigadzirira svondo rino. Tinzwe magwaro kuti anoti kudini. Mufundisi, sanganai nevateereri, makatigadzirira zvipi svondo rino?
Ndinokuchingamidzai muzita raKristo Jesu tenzi wedu. Ndiroda kungotaura pamusoro penhau yekuzvininipisa kana kuti kukosha kwakaita kuzvininipisa. Handei kubhuku ya Ruka chapter 1 verse ya 39 ndichaverenga inoti namazuva iwawo Maria akasimuka akakurumidza kuenda kunyika yamakomo kuguta reJudea verse 40 akapinda mumba maZakaria akakwazisa Elisabete zvino Elisabete wakati achinzwa kukwazisa kwaMaria mwana akakwadukuka mudumbu rake ipapo Elisabete akanzwa akazadzwa nomweya mutsvene wana sekuru naana mbuya wana baba naana mai vakomana nevasika manera nhasi ndoda kungogoverana nemi kwamaminutes mashanu shoko randanzi namweya mutsvene risvitse kwamuri nhau yekuzvininipisa inhau yakakosha inhau inoshandura upenyu hwemunhu vhesi yandaverenga iyi tiri kuudzwa nezvamaria amai vajesu ngirozi ndokutumwa namwari kubva kumusoro kudenga ngirozi ndokuuya ndokuprofita ndokuudza Mary handisisina nguva yakakwana yekuti nditaure nezvazvo ngirozi ndokuuya Gabriel akaudza Maria amai vajesu kuti uchaita mwana ndokumuudza zvekare nezva Johani mubhabhatidzi zvadaro shoko iri rakasvika Maria ari kumba kwake Maria anova iye anga ine nyasha dzinoshamisa anga anova iye akanga akasarudzwa neka akanga akapuwa nyasha kupfuura madzimai ose epanyika Maria achinzwa izvo akazvininipisa ndokuenda kumba kwewachona akanga ine nyasha dziri pasi pake kumba kwaElisabeth iye wacho ndiye amai vaJesu ndiye ane ropafadzo inoshamisa ndiye ane nyasha dziri kupfuura dzevamwe vese ndiye manje akuchisimuka kubva mumba make achienda kunyika yokure kure kumakomo aJudea anopinda mumba maElisabeth Maria anotaura kuti kwazuvai kwazuvai varidzi venyasha makurukoto makurukoto ndakanzwa nezvemwana chipo chinoshamisa chiri mudumbu mako Elizabeth ipapo Bhaibheri ndopara vhesi yandaverenga peiri kutaura kuti mweya mutsvene akabva apinda achibva mweya mutsvene achibva kuna Maria achipinda mudumbu raElizabeth zvaindinetsa nguva refu kuti pamhandara dzese dzemunyika yaIsraeri sei mweya mutsvene akazosarudza Maria achisiya dzimwe mhandara dzose nyamba panga paine hunhu hwekuzvininipisa wanga ine mwanasikana uyu anonzi Maria angari amai vaJesu dzimwe hondo dzeuri kurwisana nadzo dzimwe hondo dziri kurwiswa nevana vako mukati meupenyu pamwe chete navazukuru muupenyu hwavo vakadhevhelopa kana kuti vakagamuchira vakanzwisisa hunhu hwekuzvininipisa Mwari vanovarwira hondo dzavo Mwari vanovaendesa kure Mwari vanovapa nyasha Maria haana kumboganza Maria haana kumboita hunhu hwekuti iwewe Elizabeth ndiwe uchandifambira uchiuya kuno kune zvimwe zvinhu zvauri kunamatira kubasa kwako zvekuti ari pamusoro bosi wako ari pamusoro pako kubasa ikoko ukangogona kuteerera izwi ramweya mutsvene riri kutaura mukati meupenyu wako manhera anhasi uchaona kuti uchasimudzirwa zvisina kana mwedzi yakawanda dzidza nekugona kuzvininipisa kuchechi yaunopinda iyoyo dzidza nekugona kuzvininipisa kubasa rouri kushanda iroro dzidza nekugona kuzvininipisa kumba kwaunogara nevanhu vaunoshanda navo mumabhinda uko uchaona kuti rino gore risati rapera Mwari vachakusimudza Mwari vachakuropafadza Mwari vakuitirei zvakanaka muzita raJesu Amen
aiwa kwanhasi togumira pano tichitenda mufundisi wedu mufundisi Vernon Chamba vari kuHarare uko tinokutendai nemaridzo yenyu kuvateereri vateereri nemiwo ndokuda kukutendai zvikuru kunge mange munesu muchirongwa chesvondo rino ngatisanganei zvakare svondo rinouya ndichakupaizve chimwe chirongwa chechitendero ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC
tinotenda Evans tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino teerera izve kare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa munau dzedu dzemitambo. Chikwata chenavhu chevanhurume chenyika cheWarriors chiri kupinda mukamba mugadziriro yacho yemutambo miviri yekutsvaga nyika dzichamirira Africa kumakwikwi enavhu yepasi rose eFIFA World Cup Qualifiers. Mutambo weWarriors wekutanga uriko nemusi wechina svondo rino neBenin uye uchatambirwa munhandare yeMoses Madiba kuSouth Africa. Mitambo yepiri ichazotambwa musi wa 25 mwedzi uno neNigeria. Murairidzi weWarriors Michael Nees akatozivisa nezvevatambi vaakashevedza kuti vaite gadziriro dzavo. Mukuzeya nezvenyaya iyi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru anoona nezvemitambo muRimas Sports Vanesbet Moyo.
Chikwata chakasarudzwa naMichael Nees cheZimbabwe hachina kushata. Hongu zvazvo pane vaviri vatatu vekuti vatsigire vangave nekutsutsumwa navo anova Marvelous Nakamba vakakuvara. Saka vatsigiri kazhinji zhinji vanenge vakutarisa vachiti sei pasarudzwa munhu akakuvara kuti ange ari muchikwata. Asizve murayiridzi ndeanoziya maonero arikuita ende anoziya chikonzero sei aita kuti Marvelous Nakamba ange ari muchikwata. Saka kana takatarisa ndinoona sekuti chikwata chakabhalanza. Hatina zvakawanda zvatinganyanyoshora ipapapa. Zvinoziva kuti vatsigiri vakawanda vane vavo vatambi vavanenge vashura kuti dai ninge atamba. Asi murayiridzi angavapedze vese. Munhu ari kuziya basa rake ane chivimbo chezvaari kuita.
Zimbabwe ndiyo iri pasi mugungano rayo reGroup C iine mapoints maviri kubva mumitambo mina. Munoona here ichisimuka tichitarisa vatambi vakasarudzwa?
Ndofunga tikatarisa kumajonga kwatiri kubva uko tichitarisa kuti pakatanga kutambwa mitambo yeWorld Cup Qualifiers takatanga zvakanaka naBrito zvaisafungidzirwa nevazhinji kunyanya mutambo weNigeria pachabuda result iri nani. Asi pamitambo miviri yatakatamba iyi ndofunga hatina unyanyorasika. Asi nokuda kwekusagadzikana nemamiriro evarayiridzi vedu ndochakazosakisa kuti mumwe mitambo yakatevera inange dondo. Saka zvazvinoreva pari zvino ndezvekuti mitambo iripo 6 vakomana vakanyatsotamba zvakanaka vanogona kusara vari pachidanho chinoonekera. Asizve hazvina kuchipa nekuti zvikwata zvirimo imomo mune Nigeria yakatarisirwawo kuti inge iriko kumaWorld Cup Finals. South Africa nayo yakatotsidza kuti tishoti tofanira kunge tiriko. Saka patiri pakati womei asi mitambo iyi inogona kuzotibatsira zvayo.
Takaonawo murayiridzi Nizi achishevedza Knowledge Musona uyo akambenge ati asiya kutambira nyika. Munoti nedanho iri
kudzoka kwaMusona achidaidzwa naMichael Nees ndinoona iri nyaya yakanaka. Experience yake inodiwa. Ndofunga mukatarisa mitambo yaari kutamba ikoko muchaona kuti ari kutamba zvakanaka ende ndeumwe mutambi wekuti zvinhu zvisina kumira mushi anokwanisa kuti mutambo ushanduke uita musoro pasi makumbo mudenga. Saka ndinoona sekuti kuvapo kwake kuchabatsira chikwata. Zvakare zvinotipa mukana yakawanda yekuti tiite vatambi vaviri vatatu vanokwanisa vane unyanzvi hwokupodzera bhora mumamburi.
Kunyaya yekuti Zimbabwe iri kuramba ichitambira mitambo yayo yepamusha kuSouth Africa, dzimwe nyika dzairi kutamba nadzo mugungano dzichitambira mitambo yadzo pamusha dzichiwana inonzi muchirungu home advantage, munoona zvine zvazvinokanganisa here mugadziriro reZimbabwe kuenda kuWorld Cup?
Ipapo pakati womei mukoma jonga. Asi handinoziva kuti sevatsigiri tinowanzoita zviya zvinonzi ane benzi ndeye ane rake kudzana anopururudza. Sevanhu vane chikwata chavo tinenge takatarisira kuti chikwata chibudirire chiende kure. Asi mitambo yatinayo yakatiomei. Tikatarisa iwo mutambo watiri kutamba nechikwata cheBenin hongu hatisatambotamba nayo. Kana takatamba nayo ndofunga makore akatoti one day. Saka zvishoma zvinogona kunge zvichizikanwa kunyanya nevatsigiri veWarriors nezveBenin. Asi chandingakuudzei ndechekuti chikwata chakaita seBenin chikwata chaane 7 points isusu tine maviri ende chikwata chakakwanisa kukunda Nigeria chikakundawo Rwanda. Saka hachisi chikwata chekuti tingangochisandudzira chikawirawo. Pane basa riripo rakatwande. Saka mikana yekuti tibudirire kutaura chokwadi inenge mishoma shoma.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington DC.